Simplex Music.
Ugazandi, Timira Market, Yongura,
Biwe, Yue, Yue,
Nengi Itzi.
Muno ni tambira ma tambira ze kupera kwe mwezi kushika ndakarumira muromo wezasi tele isuka bakuru vendandi ngereno tino vasumudzira njanji vanorwadziwa veze vaingitarisira pasi asika bavengi vanondisa bude
iwe
ndatika bavengi vanondisa bude
njisa sandonanga
dokwe chekweta ndomwisa
kusiya kipaka vata
Kwetza ndo mwisa chete
Andipo zikeiti
Ndo kweche kwetza ndo mwisa chete
Uyane matifenda
Ndo kweche kwetza ndo mwisa chete
Aga zata defenda
Ne hopo ma pretenda Mapuleya ndo siya ma suspenda Ingori kweche 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 kweche
Ata kundichkora ndo njenga
Kangu
atisi matenga
Matika ndira zvitsinga Ndino vimba nedenga
Unandari
Dosia ingori batai 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 Madakuro wa refri Ana Jeffrey Batai 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 Muzarova mshina
Nandisha sando nanga
Dokweche kweta ndo mwisa chete
Kusia kipa kawata
Dokweche kweta ndo mwisa chete
Andipo zikeiti
Dokweche kweta ndo mwisa chete
Uyane matifenda
Dokweche kweta ndo mwisa chete
Kweche, kweche, achisi chpeche
Borare musha, ulini soka, toritamba chero kwa doka
Kushika ndakaru mira muromo wezasi
Tele,
isuga wakuru vendandi
Ngereno tinova sumu zira njanji
Panorwazi waveze wa ingitari zira pasi
Asika, bavengi, banondisa buteja Natika, bavengi, banondisa buteja
Nandisha sando nanga
Kweche kweta ndo mwisa chete
Kusia kipaka vata
Kweche kweta ndo mwisa chete
Andipo zikeiti
Kweche kweta ndo mwisa chete
Uyane matifenda
Kweche kweta ndo mwisa chete
Nandisha sando nanga
Kweche kweta ndo mwisa chete
Kusia